Yes, of course. Baba izi donza tambo zatacha. Inzwa chakandwa chati facha facha. Azvina kuvakacha. No. Chimandiri. Zazokesha. Mandiro zera zino sebangare mbucha. Mukanyeperana kuti muchandi gosha. Munandi nyangira muri mapocha. Mabva madikanda mujecha. Kadino simuka ne Chinese wake up. Amana make sure mune backup. Kwete kuzoti yanga iri set up. Denga ndakutoda, denga ndichitoda. Ndosumuka ne Chinese wake up. Amana make sure mune backup. Kwete kuzoti yanga iri set up. Denga ndakutoda, denga ndichitoda. Panenge pasisina choice, ndadzoka zviri nice. Ndakukanda pa vice, pachibuda ma slice. Nice. Makatonhora se ice, pamari ziva